Zvichitevera kubuda kwevideo inoonekwa vachikomba vachirova pamwe nekudyisa madzimai aya mhiripiri. Sachigaro weZimbabwe Gender Commission amai Virginia Muwanikwa vati komisheni yavo iri kushushikana zvikuru nezvakaonekwa muvideo iyi uye vanoda kuti mapurisa aferefete nyaya iyi. Amai Muwanikwa vati kunyange hazvo komisheni yavo isingakurudzire kuti vanhu vaise mitemo mumaoko avo inoshora zvikuru zvakaitwa navachikomba. Amai Muwanikwa vati vachikomba vaifanirwa kunge vakaenda kumapurisa mushure mekunge vabirwa, kwete kuti vaise mutemo mumaoko avo vachiranga madzimai aya. Amai Muwanikwa vati vachikomba vakapara mhosva yekurova madzimai aya, nokudaro vanofanirwa kusungwa nemutemo yenyika.
SeZimbabwe Gender Commission tinoti hazvibvumirwe tora mutemo kuisa maoko kana wakanganisirwa kana kuti uchiona kunge wakanganisirwa. Ungadai vakamhanyarira madzimai aivainenedzera kuti vavabira nekuvadyisa mhiripiri nekuvarova. Mitemo yemuZimbabwe haibvumidze kuita inonzi assault, zvisinei kuti ndiani ari kuita nyange ari kuitirwa. Saka tinoitora zvakare segender based violence, inove zvakare mhosva. Mhosva haigadzirwe neimwe mhosva.
Sachigaro wesangano remubatanidzwa wemasangano anomirira madzimai munyika reWomen's Coalition of Zimbabwe, amai Ronika Mumbire, vati vari kushushikana zvikuru nenyaya yekushungurudzwa kwemadzimai aya. Amai Mumbire vati havakurudzire kuti vanhu vabe, asi kana izvi zvaitika pane nzira dziri pamutemo dzingadai dzakatevedzerwa navachikomba. Amai Mumbire vati vanotarisira kuti mutemo ushandiswe zvizere pana vachikomba.
Nokuti kune nzira dziri clear dzakanyatsojeka dzinofanira kuitwa kana munhu achinge akanganisana nemutemo. Ndozvaifanira kuitwa apa. Pane kutora shamu vachirova madzimai, pane kutora mhiripiri vanhu vachidyiswa mhiripiri, asi munhu wose anofarira kudya mhiripiri. Vamwe dzinotovakanganisa utano chaiwo. Saka chiitiko ichi hachisi chiitiko chatinofara nacho, chiitiko chokuti mutemo, tinotarisira kuti mutemo ushande pamunhu akaita izvi.
Vakafanobata chigaro chemutauriri webato rezanupf vapatrick Chinamasa vashoropodza zvakaitwa navachikomba, vachiti mapurisa anofanirwa kuita basa ravo kana paparwa mhosva, zvisinei kuti ndiani apara mhosva iyi. Mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Swatshwayo vati sebato vanoshoropodza kushungurudzwa kwemadzimai nenhengo yeZANUPF iyi, vachiti nyaya dzekuba dziri kukonzerwa nekutadza kutungamira kweZANUPF sezvo vanhu vasina chikafu chakakwana.
Zvinhu zvinofanira kuti zvimiswe munyika medu, these type of abuses. Toda kuti tiremekedze madzimai edu, tiremekedze vanhukadzi sevanhu. Inyaya yekutadza kutungamira nyika kuri kuita pati yavo inonzi ZANUPF yakabira maelections muna 2018 year. Ndonyaya yaita kuti madzimai aya afunge kusunza.
Mumwe wemadzimai akadyiswa mhiripiri nokurohwa navachikomba, amai Lucia Mburuma, avo vane pamuviri pane mwedzi minomwe, vanoti kubva pavakadyiswa mhiripiri navachikomba vari kurwadziwa zvekuti vari kufunga kuti nhumbu yavo ingangobva.
Ndikawo pane 7 months pandakadyiswa mhiripiri ndakarwara, kutonge ndadya mushonga ndakutobva nhumbu yacho.
Amai Mburuma nemamwe madzimai manomwe vakaonekwa vari mumunda wavachikomba vachifufura chibage. Pavhidhiyo yakatanga kuonekwa neveruzhinji nemusi wechitatu, madzimai aya anoonekwa achirohwa navachikomba pamwe nekutanga vadyiswa mhiripiri vasati varohwa. Mumwe wevakarohwa musi uyu, amai Poshia Atoni, vanoti manyepo kuti vaiba chibage asi kuti vainhonga chibage chainge chakadonha pasi mushure mekunge chibage chemumunda uyu chakohwewa. Amai Atoni vatiwo pavakaridzirwa pfuti vanhu vakawanda vakatiza, ivo ndokuzonzi chibage chainge chasiyiwa nevanhu ava chainge chiri chavo.
Takasvika shondo tona mune vanhu ndotongosvika ndotapinda kumunda mama vatozarova. Sati chipinda tasina nguva maningi ndotanhonga chibage chatatonhonga chishomanani nguva dikidiki ndokwayachi kavamotobei ndivatahwanda kasikuta kano kadari kwa nda kumiru kwa kunde kwa tizra wangu tina watalama taka wanda panga tia nufu wa shika magada nufu variza futi variza seri kwa yudu panga ta wanda anda budai budai mutu zaichi budai budai dota budai panga tiru wangu
Patabvunza kuti sei vasina kunomhangara nyaya iyi kumapurisa amai atoni vati vakatya sezvo vainge varohwa uye kuti vaizonzi vainge vaenderei kumunda wemunhu.
Saka ungochovaudya sezvo vandaita sei tarohwa kudhara pano munyengwe ndongopera kuti sakaenda kumapurisa sezvo vaenda sei kuchibaga chimuridzi zvatakangochovaudya.
Vachikomba vabvuma kuti vakarova nekudyisa madzimai aya mhiripiri vachiti vainge vashatiriswa nekubirwa chibage nembatatisi mumunda wavo. Vachikomba vachiwo havana kuenda kumapurisa nekuti hapana zvazvinoyamura sezvo kumapurisa vanhu vanenge vaba vachibhadhariswa mafaindi emari shoma kudarika kukosha kwezvavanenge vaba.
Mapurisa acho kwaendesa unobva munhu achitaura kuti hanzi izvo vanopiwa faini yechibage pfuura icha vatengesa inopfuura icha anenge manje inini manje ndinomba chingoita so many people vachaendesa kumapurisa mapotato ndinobirwa ndinoita sei.
Kunyange hazvo paine vanhu vanonzi vakaenda kunobvunzurudza madzimai aya mushure mekubuda kwevhidhiyo vachirohwa, mutauri wemapurisa mudunhu reMashonaland West Assistant Inspector Ian Kowera vati havana ruzivo pari zvino kuti pane mapurisa akanobvunzurudza madzimai aya. Nyaya yekurohwa nekudyiswa mhiripiri kwemadzimai aya navachikomba yakatanga kubuda nemusi wechitatu pavhidhiyo yakatenderera pamaWhatsApp, izvo zvakapa kuti vanhu vakawanda vagunun'une zvikuru nezvavakaona pavhidhiyo iyi. Ndakamirira Studio 7 kuLions Den, ndini Nunurai Jena.